mwemwana wavasitole Dr. Sifiso Sithole Baro vauza Studio 7 kuti vanotambira zvaitwa nehurumende uye mhuri yakagadzirira kutambira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mangwana apo vachadzika kuchipinge kunopa zviri pamutemo ruremekedzo rwegamba rehondo yerusununguko nekuisa maruva paguva ravasitole
tiri kuitwa negovernment vachiitira mhuri yekwasitole nababasitole vakasoshaya kare tiri kuzviona zviri chinhu chakanaka nekuti hai pavakashaya babasitole havana kuuya kuzotichemera and yet tinoti kana kwafiwa panochemerwa mhuri so zviri kuda kuitwa nehurumende mangwana tiri kuzvibvuma
Sithole Baro vati kutambira zvaitwa nezanup nehurumende hakurevi kuti mhuri yavo yava nhengo dzezanup
kuuya kwavari kuita igovernment procedure saka zvisatorwa nokuti zanu ndonga yajoinana nezanup no hazvisizvo vari kungoya kuzochema tiri kuti after vachema then toona kuti tiri kuendera mberi neitizira tinotenda chaizvo kuti govenment yapesira yazvirangarira izvozvo kuti zvakasarira kumashure
vanhu avaningisito avo vakava mutungamiri wekutanga webato rezanup f parakavambwa havana kupiwa ruremekedzo rwegamba nevaive mutungamiri wenyika varobert mugabe uye vakadzingwa mubato iri vachinzi vaiva mutengesi asi vamunangagwa vakazobvuma gore rapera kuti vasitole raive gamba renyika kunyange hazvo vakambopesana maonero nevamwe vatungamiriri munguva yehondo nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party dr Urayai Zembe vaudza studio 7 kuti zviri kuitwa nezanup f hazvina chimiro nekuti yakagara yavarasa kare
izvo zviri kuitwa navamunangagwa mangwana zvokundopa ruremekedzo rwegamba renyika kuna vandavanengi Sithole hazvina kutsiga nekuti vava kutsvaga kuvhotegwa musarudzo gore rinoiri nokunoita zvinhu zvakadero ndiona sokuti kusatora zvakadzama kukosha kweupenyu hwavandavanengi Sithole nebasa ravakaita munyika muno
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wemutungamiri wenyika vageorge jaramba kanawo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa mugwadi asi imwe nhengo yeboka revechidiki muzanup f vapeter matange vaudza studio 7 kuti bato ravo rinoremekedza magamba ese enyika
tichitarira chiitiko icho chinova chiitiko chikuru chiri kuitika mangwana kunzvimbo yefreedom farm panova pakaradzikwa gamba guru renyika ino vanovazvevo vakavamba bato guru rinotonga munyika ino bato rezanup f
vasitole vakaberekwa muna chikunguru muna 1920 vakasarudzwa kutungamira bato rezanup f raipikisa hurumende yerhodesia muna 1963 vakazobviswa pachigaro ichi muna 1975 vakazoumba bato ravo rezanundonga vakawana nyika kuzvitonga muna 1980 vasitole vakabhotiza munyika vachiti vaityira upenyu hwavo vakazodzoka muna 1992 vakazosarudzwa kuve nhengo yeparamende yedunhu rechipinge kune vekumusha kwavo vachimirira bato ravo rezanundonga vakazoshaya muna 2000 vakaradzikwa kupurazi ravo refreedom farm riri kuchipinge ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.